Hongu tazobudira kuendesa magwaro ENCA kudare High Court nhasi masikata ano. Nokupawo mapepa acho kuna president uyezve neku Zimbabwe Electoral Commission.
Dare ratambira sei magwaro enyu?
Dare hatisati ratiudza kuti nyaya ichanzwika rini. Takangomira kuti tiudzwe naregistrar weHigh Court kuti nguva yatarwa yekuti nyaya iyi inzwike ndeipi yacho. Tinodaira kuti sezvo iri nyaya yataisa mudare kuti inzwike nechimbi chimbi, inyaya ichapuhwawo nguva yekuti inzwikewo zvikada mangwana kana kuswera mangwana.
Mungazivisa vateereri kuti zvii zviri kudiwa nesangano reNCA zviri mumagwaro avo ekudare?
Zvikuru zviri mumagwaro ANCA aenda kumatare dzimhosva, vari kukumbira iwo kuti zuva rakatarwa kuti referendum iitwe riendeswe mberi kuitira kuti vanhu vange vachiwana nguva yakakwana yokuongorora bumbiro idzvairi vakwanise kuzovhota vachiziva zvavari kuvhotera. Saka tiri kukumbira nguva inodaritsa 2 months chitiyo kana vanhu vakapuwa mukana wemwedzi miviri, mukana iwo unowanisa nguva yekuti vanyatsoongorora mapepa iwao.
Asi tichitarisa mamiriro akaita zvino, munoona here paine mukana wekuti chikumbiro cheNCA chinganzwikwa?
Mukana uripo wekuti tinokwanisa kunzwika. Tinongovimba kuti dare richaunyatsoongorora mapepa ataisa kwariri. Tinofungidzira kuti zvatanyora mapepa iwowo zvakakwana kuitira kuti iyo dare iro rikwanise kuseta meter down iyo kuti inzwike mangwana kana kuswera mangwana.